Tikabva kana kumashure muna 2001 pakabuditswa bill rinonzi Zibera Zimbabwe Economic Recovery Act. Act iyi yainge ichitaura kuti matongerwo akanga achiitika kuZimbabwe akanga achishungurudza vana veZimbabwe. Chekutanga, chechipiri, hurumende yeZimbabwe yakanga yava kumashure kubhadhara zvikwereti zvavo nekubuda kwakaita vamugabe muhurumende vekuAmerica vachiteererawo vecivil society nemapolitical parties. MaZimbabweans vari kutiwo tava muchange. Zvinogona here kuti tidzokere tiite hurukuro kuti zviya zvanga zvakasunga Zimbabwe zvingabviswe sei? Ipapo America ndokairi kuya ichiti nesu tiri kuda kuona Zimbabwe ichibudirira. Kuti Zimbabwe ibudirire tanga tichida kuona kuti zvinoita here kuti hurumende ichinje maitiro ayo kunyanya-nyanya panyaya dzii dzatakambotaura dzezvepolitical violence. Saka ndizvo zvega chiri kuitika kuti hurumende yeZimbabwe iri kunzi mukabvuma kuchinja maitiro enyu pazvinhu zvatalista izvi nesuwo tinobvisa masanctions.
Tanzwa vachitaurawo kuti vachaita urongwa hwekushanya kuenda kuZimbabwe. Zvavanenge vachida kunotarisa nekuona zvingava zvipi?
Mukatarisa pazvinhu zvavaisa pamaconditions avo, ndinoona kunge chakanyanyisa chavanenge vachida kuona inhau yekuti vanhu havaskurowa here vemanyuspepa nemapepanhau vanenge vasiri ZBC kana kuti Herald, kuti hurumende iri kugadzirisawo here ichibvuma kuti pane zvakaitika muna 2008 zvakakonzera kurasika kweupenyu, uye kuti zvii zvavachaisa kuti tisadzokorodze zvinhu zvakadaro patakatarisana nemaelections muna July kana kuti muna August.